MaZimbabweans vanofanira kuzviziva kuti zuva ranhasi rakakoshesesa. Ndozuva rakatanga maliberation movements akaita usana ZANU-PF vakazoteverawo vamwe kuti aiwazve ganda dema vanhu vatema. Iye zvino vunhapwa ngahuchipera, hatisati tiri maBritish, maAmericans, maRussians, asi tiri vanhu vatema. Ngatichiona inoupenyu hwedu kuti hwakamira sei.
Vagotopinda iti
zuva reAfrica Day Blessing tinorikoshesa zvikuru. Rinotifadza, tonyunyuta panguva imwe cheteyo. Tinofara nekuti makore makumi mashanu nemana apfuura muguta guru reAddis Ababa muEthiopia, mafounding fathers veAfrica vana Embarayo Salasia nevamwe vakadaro, vana Kenneth Kaunda, Julius Nyerere nevamwe vakadaro, Jomo Kenyatta vakaungana muguta guru reAddis Ababa ndokufoma hainziyo Organization of African Unity yataa kuti mazano yo AU musi wa 25 May mugore ra1963. Saka chinangwa chavo chachiri chokuti ivo Africa yose kubva kuCape kusvika kuCairo ibve muuranda hwecolonialism, ibve muuranda hwokudzvanyirira, kudzvanyirirwa vanhu nevarungu nokudzvanyirirwa vanhu pachedu. Muchirungu vakangoiti iyo exploitation of men by men. Ndo yatikangotangariwa mafounding principles nemafounding values Africa Day. Asi muno muZimbabwe tinonyunyuta nenyaya yekuti papera makore makumi mashanu nemana tabva mukufomiwa kweAU yataa kuti AU mazwano. Tiri kutambura tiri muutapwa hweZANU-PF. Zvose zvakanga zvitarisirwa nemafounding fathers kuti zvinge zvichiitika muAfrica zvichisanganisa neZimbabwe hazvina kuitika. Vana veZimbabwe vari kuyaura, vari kutambura, vari kutongwa nedemo nehurumende yaPresident Mugabe neZANU-PF. Saka tinoti Africa Day tinofara tichisuwa nguva imwe cheteyo.
Vachiri mazimanzwa zvataurwa navagutu kuti pane kufara nekugunun'una nematongero ari kuita ZANU-PF.
Ndanga ndatanga ndataura pakuti Africa Day zvinorevei, tochiuya kunyaya dzomuno muZimbabwe ndo patinowana kuti aiwazve ZANU-PF iri kufamba mugwara iroro rakaparurwa nana Dr. Kwame Nkrumah yokuti Africa inofanira kuva free. Mukanyatso kutarisa zviri kuita hurumende yava Mugabe, hurumende yeZANU-PF, ndozvokuti muno mutema muno muZimbabwe udzanyiri hwapera, maresources atinawo egoridhe, eplatinum, ezvicherwa zvipi zvatingafunga zvatinazvo nezvimwe zvatisati taziva zvava mumaoko menyu. Ndo panouya nyaya yezimu aseti yokuti 51% ngainge iri mumaoko amaZimbabweans. Izvozvo zvichete izvo zvinokwanisiwa ende zvakakwanisiwa navamugabe neZANU-PF.
Vagutu, asi tingatira hapana chekupemberera apa tichitarisa kuti mapato akaita seZANU-PF akarwira rusununguko rwenyika.
Tinovatenda madzikoma iwaona zvanzidzodzo dzakarwira rusununguko rwedu, hatimbofi takavakanganwa kusvika narini narini. Saka isu tozosuwa nokukasika zve tichiti vazhinji vavo kana kuti vose zvavo vakatsakatika vakafira mahara, nokuti zvavaifira zvavaitarisira kuti zvingave zvinoitika munyika medu muno yechipikirwa yeZimbabwe handizvoba zviri kuitika. Tiri kutongwa nehurumende inodzvanyiriri, hurumende yamakorenyera, hurumende ine uori wokuti iye manje ukaona kutambura kunoita vana veZimbabwe kuti kana kuwana mari chaiyo mabhenki, iyo mari yataurwa nacomrades Gadzira Chirumanzu yokuti varimi vefodyo vakawana 200 million. 200 million iyoyo ukaona zvakaitika paboka paya vachitandaniswa neriot police vachinyimwa mari yavo nokuti kesha hakuna. Ndakabudisa misodzi ndakatarisa pachivhitivhiti kuti ndo zvinoreva here freedom yacho, ndo zvinoreva here land reform.
VaChirumanzu, tisasaidzo nyika dzemuAfrica nesangano reAfrican Union, mungati pane kubatana here kana kuti pane zvakawanda zvoda kuitwa?
Kubatana kuripo, asizve kunozogona kusavapo nenyaya dzokuti leadership yaamwe maAfrican countries vachiri kutengesa, havasati vachatevedzera izvo zvavo zvakaparurwa kudhara namafounding fathers. Kuti vedu wei, iwewe munyika mako haugoni kuti wakasununguka kana imwe nyika yomuAfrica yainoziva kuti isati yasununguka. Saka iyo richiri dambudziko This is why you find that pachirungu ka munhu akabva muZimbabwe akaenda kune imwe nyika unotosvikonzi uyu mukwerekwere tombotise zvakaita akaenda kusouth africa zvoreva kuti iva vanotaura mashoko iya havasati vaziva udzamu kana kuti zvinoreva africa day kana zvinoreva ganda dema muchinokusarudza
vagutu zvinhu zvinoda kuti zviitwe neafrican union kuti isadzikise zvido zvevaye vanasorojena varere muhapwa dzemakomo
vanasorojena vakavumba batore kana tikangoti sungano reorganization of african union nguva iyoyo au mazuva ano vakanga vane chinangwa chekuti munhu mutema wose kubva kucape kusvika kucairo tikangoti munhu wese wemuafrica ndikati munhu mutema ngati kuti mwana wese wemuafrica agare murunyararo agare mukubudirira agare munyika yaanokwanisa kunge iye achiita zvaanoda zviri pamutemo pasina munhu anomudzvanyirira akwanise kuva nekuzvitonga kuzere kuzvitonga kuzere kunoreva kuti kana une zvaunoda kuti uite haurambidzi kana vanokutonga kana kuti vanokutungamirira vakasaita zvakanaka ukada kuti utaridzire kana kuti muchirwani kuti uite demonstrate kana kuti petition unofanira kunge une mukana wokuzviita izvozvo zvino pari zvino tinoona muno muafrica dzimwe nyika dzava nani dzaenda mberi chaizvo panyaya idzodzo dzokupa vanhu kodzero dzavo dzokuti vave vanogara vakasununguka asi tine atanga kuti muchirungu maoutposts of tyranny asara muno muafrica akaita somuno muzimbabwe kokuti ukada kuti uti hurumende apa pamakanganisa ukangodaro chete wamwaiwa neuti hunokashidzwa hwetiegas waponwa nebutton stick wasakidzirwa imbwa dzeriot police unongonzi nyarara ifa wakanyarara.